Idzo inhengo dzeMDCT dzange dziri kutsutsumwa nemafambisirwo ange ari kuitwa zvinhu pamusangano wanhasi. Paitika mirizhonga mune mamwe maconstituents muHarare akaita semabhuku tafara, uye musangano wange uchifanira kuitwa munzvimbo iyi watozoitirwa kumuzinda webato iri mukati meguta. Kumufakose vatsigiri vebato iri havana kufara nenyaya yekuti vamwe vanhu vange vanzi vanokodzera kumirira bato iri vange vasipo pamazita evanhu vanzi vataurirane nhasi. Vange vachitungamirira nhaurirano mumufakose, amai Basilia Majaya vazivisa kuti nhaurirano hadzina zvadzaburisa.
Ward 34 Pamela Chitime, Tendai Mucheka Hanzu, Moffat Alison, Ward 34 vachaenda kuprimary election. Zuwa racho muchaudziwa. Zvekonsensus zvaramba. Ward 35 Enoch Mupahwande, Pamaonde, Rodwo Shambamuto, Langton Mbira. Ward 35 vatadza kuwirirana saka kuchaitwa primary election. Zuwa racho muchaudzwa. Mamembers of Parliament Susan Matsunga, Sabina Tiriboy havana kuwirirana, vese vari kudiwa nevanhu. Chinja vaitira kwayo.
Nzvimbo iyi yakanzi nebato iri ndeye madzimai, asi izvi hazvina kufadza vamwe vakaita savatina Shigadza vanoti bato rinofanira kuteerera zvino zvevanhu.
Zvinhu zvinotaurwa kuofisi nezvinotaurwa paground zvinhu zvituu zvakatosiyana. They say the constituency is open for everyone. But vari kutimufakwa senge ingori pamukadzi mukadzi. For 18 years iri under munhu one. For another 15 years iri under women. Yonzi iramba ingodzi ndeye mukadzi nemukadzi. Sapana munhu ari kuuraya musangano. Ende siti remufakwose rinogona kuenda kune imwe pati.
Mumwewo asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti haasi kufara nekuti pane vanhu vakawanda vange vachifanira kukwikwidza vasina kudedzwa pamusangano wanhasi.
Apa havana kutisarudzira munhu watiri kudaka apa zvavataura izvi vatoti mupozera 1-3 so vanhu vakaisa maCV apo munhu ari kudiwa nevanhu mudhara, munhu ari open ari kudiwa nevanhu mudhara, tinongoda maelection ari free and fair mudhara, apinda mudhara.
Amai Sabina Tiriboy avo vari kukwikwidzana naamai Susan Matsunga vaudza Studio 7 kuti kutaurirana kwakona uye vamirira sarudzo dzeprimary.
But mukutaurirana makandidates iri tu Susan Machuma neni Sabina Tiriboy hatina kunzwisana kuti taurirane nekuti chese tine chivimbo chekuti kuti tise maCV zvakabva mumusha. Saka tinofunga kuti kaenda kuprimary election ndoine decision yakanaka kuti tizive kuti anodiwa nevanhu kupfuura umwe ndeupi.
Sachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vanoti misangano yekutaurirana iyi inoshanda chose, uye kune mamwe matunhu akaita seMatabeleland North neMidlands neMashonaland West vanhu vakatobvumirana kupanana mikana.
Tine dzimwe dzimwe dzakafanana nana zvishava nengezi kwanga kuna advocate mudisi na Mr. Timivias vakaita zvakare consensus vakasirana. Mr. Timivias ndokasara vari candidate ikoko. Kuna nzvimbo dzakafanana nana Magunje kukaita vachinanzvavana navachakanyuka vakataurirana zvakare vachinanzvavana vakamboramba zvavo vachiri pavanhu, asi vachinanzvavana vakazondifonera vakuti chairman ndabuda murest ndakusira vachakanyuka.
Vakomichi vati vane zvichemo vakasununguka kuzvikwidza kubato, asi vati bato varisi kuzodzokera kumashure zvikuru sei yekuti pane mamwe maconstituency akapiwa vakadzi nevechidiki. Vakomichi vati misangano yekutaurirana iri kuitwa muHarare nechitungwiza uye vachapedzisira kumanikaland mangwana. Zvichakadai, MDC inotungamirwa navavo Shimencube yazivisa mazita evanhu 31 evanhu vachamirira bato iri pamaconstituents 32 ane bato iri muMDC Alliance. Mutauri webato iri vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti vanhu vachiri kutaurirana mudunhu reHurungwe East.
Saka mazita 32 aya chasara iko zvino tasara neHurungwe East ndiyo isati yapedza vapedza kutaurirana kuti vaone kuti kandidheti ichabuda ipapo ndeipi.
Vamwe vari kumirira bato iri munyori mukuru waro amai Miri Mushai vachamira kukuwadzana constituency mutevedzeri wemukuru webato iri vaEdwin Mushoriwa avo vachakwikwidza kudziva resepa. Vamwe ndava Max weMutunzana kulupane East, vamutsoli Sincube kulupane West, vaWitness Kumalo kucholocho North, vaZenzo Mpofu kucholocho South, Joyce Njovu kuGwanda North nava Patrick Duwe kuGwanda Central. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.